This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7. Manera nasi uri musi wesvondo kukadzi 22, 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano remadzimai reWomen's Coalition rosangana svondo rino kuti rizeye nezvebhiri rekomishen inoona nezvekuenzaniswa kwemikana, kana kuti Gender Commission Bill. Rimwe sangano rinorwira kuendeswa kweupfumi kuvatema rinoumbwa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano remubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Coalition rinoti riri kusangana chipiri chesvondo rino kuti rizeye pamwe nekunzvera pasvika nyaya yebhiri rekomishen inoona nezvekuenzaniswa kwemikana, kana kuti Gender Commission Bill. National Director wesangano iri, Muzvare Salidura, vanoti chinangwa chavo ndechekuti vazokwanisa kutaurirana neparamende kuti pagove nechinobuda kubva mubhiri iri. Gatinzwe hurukuru yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Uyu musangano wekuti isu semasangano akazvimirira ari ega tichange tichigara pasi kuti tinyatsonzvera nekuona mamiriro aita nyaya yeGender Commission Bill nepayasvika, kuti tigokwanisa kuita muonera pamwe kuti ndezvipi zvatingaita mukuedza kutaurirana nekukumbira kudare redu reparamende kuti pave panova nepundutso, nekuti tigova tinokwanisa kuwana Gender Commission Bill inoita kuti ruzhinji rweZimbabwe ruve rinopemberera chisungo chakaitika kubva mubumbiro dzvaredu remutemo.
Ndedzipi nhuna dzamungade kuona imi dzichigadziriswa dzamuchange muchizeya pamusoro pezvadzo musi iwoyo?
Chekutanga tingati isu panyaya yeongororo yatakaita yeGender Commission Bill, kunobuda nyaya yekuti isu bumbiro dzvaredu remutemo rinoti makomishen ese achange ari maindependent commission, asi tinoona kuti mukunyorwa kweGender Commission Bill munobva mabuda imwe nyaya inoratidza kuti minista vane masimba maringe nenyaya yekutsvakwa kwevashandi vekomishen iyi. Saka izvi zvinhu zvatakaona kuti zvinogona kukanganisa kusungunuka kwemashandiro eGender Commission iyi. Zvimwe zvakare ndezvekuti tikatarisa panyaya yemainvestigative powers of the Gender Commission Bill anga ari mbiro ratiinaro izvizvizvi, takaona kuti zvinhu zvekuti vakabva vaita ivo ndo vachasunga ndo vachadii zvinhu zvinokwanisa kuremera komishen iyi. Saka takange takumbira kuti isu zvinogona kubatsira ndezvekuti vave vanobatsirwa nemapurisa, asi kana iri nyaya yekuti tsvagurudzo dziri kuitwa dzine chekuita nemapazi ehurumende kana iwo mapurisa acho kana mapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwerunyara romunyika, tanga tiri kuti ngavatijekesere kuti zvichafambiswa sei.
Muchinge mapedza musangano uyu, mune urongwa here hwokuti muzoenda kunoona nemagurukota akamirira zvamuri kuda kuti zvisandurwe izvi?
Takasangana navo vhiki rapfuura tikavapawo zvisungo zvataifungira kuti zvinogona kutibatsira. Ivo vakati vachagarawo samakomiti vozouya kwatiri vachititaurira kuti zvinenge zvafamba sei.
Avanga vari National Director weWomen's Coalition Muzvare Salidura vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Rimwe sangano idzva rinorwira kuti upfumi huendeswe kuvatema reBlack Business Forum rakaumbwa munyika kuti riwedzere urongwa hwagara huripo nakare wekuendeswa kwaupfumi kuatema. Munyori mukuru wesangano iri vatafadzwa musarara vanoti sangano ravo richashanda pamwe nemamwe masangano agara aripo kare ari kurwirawo kuti upfumi huendeswe kuvatema. Sangano iri rinotungamirwa namuzvina bhizimusi vaEliphas Mashava kuchitiwo waWashington Mehlo Makulu vachiona nezveupfumi, vaGilbert Muponda vachiona nezvemafambisirwo emari, kotiwo waWilliam Chaitezvi vachiona nezvekuburitswa kwemashoko. Ngatinzwei zvizhinji kubva kuna vamusarara.
Sangano iri rinomirira vatema vari mabhizinesi. Tinotarisa zvinhu zviviri, empowerment neindigenization. Indigenization ibasa guru, ndiye tichanyanya mhanya nayo. Uyezve kunyaya dzemabhizinesi, tinodaira makambani akaita sana Zimplus vanotenga zvinhu zvinopfuura 100 million pagore. Tinenge tichidawo kuti 50 million euro kana chikamu chacho chiende kuvanhu vatema. Ndozvatichamira nazvo. Chatarisawo zvakare kuti tidzidzise vatema nyaya dzemabhizinesi.
Tinoona kuti kwagara kwanga kuine masangano akawanda anorwira kuti vatema vanga vachisimudzirwa mabhizimusi. Chii chaita kuti muumbe rimwe sangano?
Tinoda kubatsira mamwe masangano aripo. Mamwe acho anenge aneta, asi tinodaira kuti kana tine masvondo akati wandei kana madzichechi akati wandei sezvaari, nyaya dzempowerment dzinodiwa nemunhu wese. Tinotodawo masangano anenge akati wandei. Asi chikuru chati kunopinda nacho ndechekuti utungamiri hwesangano redu rine nyanzvi nyaya dzeupfumi, nyaya dzemutemo nedzimwe dzakati wandei. Saka tinenge tichibatsirana kupa mazano. Donzvo redu zhinji nderekupa mazano kuti tinoenda sei mberi, nokuti hondo yatinayo inoda uchenjeri. Tinenge tichida zvakare kuti kana tichitaura nyaya dzeindigenization tinge tine mazano atinokwanisa isusu kutsigira nharo dzatinenge tichiita kana tigaka vairi. Uyezve hutendo kunze tichinoudza vari kunze kuti izvi zvinomirirei tivaite kuti vauye kuZimbabwe. Sokudza kwenyu vazhinji vanotya kuya kuno Zimbabwe nenyaya dzekutya kuti indigenization inoreva kuva kuti vachapfukirwa zvinhu zvavo. Saka tenge tiripo kuti tivatsanangurire. Tine musangano wekutanga watichaita muna Machi kuLondon nemimwe mizhinji yari ichauya yachitera apo patinenge tichitaura nemabhizinesi ikoko kuti vanzwisise nyaya idzi.
Kuti munhu ave nhengo yesangano renyu zvii zvinotariswa?
Tinongoda murungu kana munhu mutema chero, munhu anofigira kana kuti anotenderana nechinangwa chedu chokusumudzira vatema muupfumi. Saka hatisarudze kuti munhu murungu here kana kuti muindia kana kuti mukarati kana kuti munhu mutema. Chero munhu anenge auya mberi tinoshanda naye.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reBlack Business Forum vatafadzwa musarara vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti zvirimwa zvizhinji mumatunhu akawanda emunyika zvave kuparara nekuda kwekushayikwa kwemvura yekunaya. VaZakaria vanoti matunhu akanyanyobatwa nedambudziko iri ndeari kuChamhembe kwenyika. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Iri ratova dambudziko guru kwazvo takatarisana nenyaya yezvirimwa iko zvino. Mvura yamboenda semaendero ayanga achiita aisvitika ikange yauya yoinda. Painoinda paya panogona kupera kana mavhiki maviri matatu mvura isati yanatsa kunaya. Nzvimbo dzakaita sedziri kwakadzika ukwenyika tichitarisa kusouth kwenyika kwedu, idzo dzapererwa zvachose kunana Masvingo, kwakadzika kunana Manikaland neMatabeleland South and North atichatotauri Midlands kunana Shurugwi zvichava neBerengwa. Zvino hazvinanyatsa kumira zvakanaka mune zvemuminda. Kunzvimbo dziri nechokumusoro kunana Mashonaland West Central East kunoita sekuri nani nokuti mvura uku yagara inotongosikamwa kuti inombotikana chero kanzi hakuna ikoko inenge ichinaya zviri nani. Asi sichero zvakadaro kune nzvimbo imomo dziri kurakidza kuti dzaomerwa zvikuru.
Varimi vazhinji tainzwa kunzi vakanonoka kuvarika mbeu pasi, zvingadai here zvakawedzera dambudziko iri?
Iyi ndizvozvo, mvura yakanonoka kunaya chaizvo, kunonoka chaizvo kunaya. Tosiziva mvura ichitanga kunaya kubva kunana Oktobha, asi yemwaka uno yakatanga kupera kwaNovhemba. Asi yauya ndokubva yaenda yaenda saizvozvo yakazodzoka tava kutoenda kumahoriday eChristmas uku. Payakauya ipapo zvirimwa zvakanga zvadzvagwa munana Novhemba zvizhinji zvanga zvatooma kare. Saka vanhu vakatozoita kukaurura zvekare.
Mvura yakadzoka, pane dzimwe nzvimbo here dzingatarisirwa kuti dzingapona mudambudziko iri?
Nzvimbo dziri nechokumusoro kumashonaland provinces zvingaita zviri nani, asi kuzasi kwenyika hatitarisiri kudaro.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yashika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vatereri pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Tamukanyoni, vanoivaivo sachigaro wevechidiki mudunhu reMatabeleland North mubato reZANU-PF. Tinokutambirai nemufaro pastudio 7 Vanyoni.
Mazvita ratenda.
Vanyoni, tiri kuona kuti vechidiki vanga vachipemberera bavhude remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mukatudza kuti izvi zvakakosha zvakadii?
Zvakakosha nekuti isusu kumukuru wenyika tiri kuona utungamiriri hwakadzama, utungamiriri hwemunhu anoziva vanhu. Mutungamiri wedu wenyika unokurudzira zvekare kuti vechidiki ngavadzidze. Vechidiki vogova vanhu vanogona kuzvisustaina ivo upenyu hwavo, vasava vanhu vanorarama neupenyu hwekupema zviya zvokukumbira, asi vave vanhu vanogona kuzvishandira ivo mabasa vemaoko avo.
Asi mungati vechidiki pane zvakawanda here zvavari kuona kubva kuna vaMugabe vaNyoni? Tichiona kuti vechidiki vari mudare remakurukota kana kuti mukabhineti vanenge vashoma.
Chandingataura ndechekuti vechidiki vari kuona, nekuti izvezvi zvichitaura nemaserebhuresheni zvatova nezvavo aya, paachangotoshota transport yekuti vechidiki vagone kuuya kuti vazoonana nemutungamiri wavo wenyika. Kana given chance kuti kona togona kupiwa mabhazi akawandisa ka, ndotarisa kuti pagolf course pachazara nevechidiki, because program iyi ndevechidiki. Vakuda kuzoona mutungamiri wavo, uyezve kuzomuona kwavari kuda kuzomuona ndechekuti mutungamiri wenyika izvezvi izvi vakagadzwa kuti vave chairman weSADC, vakagadzwa futi zvekare kuti vave chairman weAU. Saka ndo zvimwe zvatinenge takatarisa isu vechidiki kuti tida kuti tizoonana nemutungamiri, nekuti vamwe vanongonzwa mumapepa, vamwe vanongoona mumatv, vamwe vasati vatombovaona. Saka vakuda kuti vazoona nemukuru wavo wenyika, vachiona kuti munhu ari kutaura nezvaye munhu akamira zvakadii.
Ko vamwe vaNyoni vanosimboti zvirongwa zvakadai zvakaita sezve21st February movement zvinoita bavhude remutungamiri wenyika kunenge kuri kupedza mari. Ko mari yacho vadii kuishandisa zvimwe zvinobatsira vechidiki munyika? Munoti kudii nemashoko iwayo?
Chandingataura ndechekuti hatingati kwaye kupedza mari, nekuti isusu sevechidiki kuti tigone kubuda neoccasion nebirthday yemukuru wenyika, tinokumbirawo rubatsiro kubva kune avo vanogona kutibatsirawo kuti tibude nezvinhu zvakadai. Tinokumbira kuvanhu votibatsirawo kuti tibude neprogramu yakadai.
Tichitarisawo vechidiki vanenge vachiuya pamitambo yakadai vaNyoni, munovatora sei kubva kumatunhu akasiyana-siyana? Vanenge vachisarudzwa sei vanhu?
Kutaura kwandikuita sezva ichichitungamirwa nevechidiki vari mubato riri kutonga, tinotarisa maparty structures. Tatarisa maparty structures then kuzoti avo vamwe vasimo maparty structures, pane transport yatinoorganiza kuti vanhu vagone kudii kutakurwa, vadi vauye kuzosangana nemukuru wenyika.
Saka sevechidiki vaMugabe vane makore makumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti 91 years, ndezvipi zvakakosha zvamukati madzidzawo kubva kwavari?
Chekutanga, vaMugabe vakatipa kuti isusu tigone kuti vakatiunzira rusununguko ndechokutanga. Vakatiunzira dzidzo kuti tigone kudzidza. VaMugabe vakatiunzira futi programu yeminda. Vakatiunzira programu yeindigenization and economic empowerment, whereby kuti isusu sevechitema tinofanira kuti tive isusu varidzi vemaresources enzvimbo matakagara, tigone kusustaina nemaresources isusu ari munharaunda medu. zvimwe zvatinodzidza kumukuru wenyika kuti isu tinoti dai Mwari vavapa makore ekurarama akawanda panyika tikuramba tichingovatsigira vamugabe nekuti takavapiwa takavapiwa naMwari kuti vagone kutitungamirira.
Mubvunzo wekupedzisira mukomata mukavamwika vari kuti ko vamugabe zvavanenge vatikurei vadi kusira imi vechidiki kuti mumboendawo panyanga.
Zvandingatora ndezvekuti isusu kuZANU-PF tine gwara ratinotevedzera webva izvezvi zvakabva kukongresi tinotora zvinenge zvabuda kukongresi kana vanhu ivo vachinge vatenda kuti vamugabe ngavaramba vachitungamirira. Hapana umwe munhu futi une kodzero yekupokana nezvinhu zvinenge zvarongwa nechiine kongresi.
Aiwa, tinokutendai vanyoni nekupinda muchirongwa chedu.
Mazvita.
Manga makateerera kubva kuna Sachigaro wevechidiki mubato reZANU-PF mudunhu reMatabeleland South vatamuka nyoni muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa, tinokutenda zvikuru Blessing nechirongwa chako. Tombonzwa mumhanzi, ndinokumbira ruregerero kubva kuna Talky Vibes.
Pamusoro yehama dzangu, ndini mwana wenyu Talky Vibes. Ndokumbira munduregererewo ndakakanganisa. Ndiziwo hama ndakakanganisa. Ndakukamba ndaimanikanganwira. Shandiswa nembepo tatosiya kusango ndedziko ndaitona semune ruvengo kumunga hakuna ikwanda zopfeko nekuda kwangu makabuda misotsi dai makafa nditori nengozi ndipei masaga kana 50 ndipeke kutanda botso ndichene kabotsi ndinokumbira uregere anwe dai manirekera kutanda fango makabuda mwero ndinochema dai manirekera anditi kuzopapa mutori nekodzero kana yekundiramba musambo dzamba dzamba yatsai kuponda musache handimbofa tiri wenyu hamawe itai tuntwenyu ndaramba musambotya henyu kuno tokwedu hei pachedu shandiswa nembepo tatosiya kusango ndedziko ndaitona semune ruvengo kumunga hakuna ikwanda zopfeko nekuda kwangu makabuda misotsi dai makafa nditori nengozi.
Nako kambo kachangoburwa, ndinokumbira ruregerero kubva kuna Talky Vibes. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Sangano remubatanidzwa wemasangano emadzimai Women's Coalition rosangana svondo rino kuti rizeye nezvebhiri rokomisheni inoona nezvekuenzaniswa kwemikana kana kuti Gender Commission Bill. Rimwe sangano rinorwira kuendeswa kwoupfumi kuvatema rinoumbwa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Mavelas Muhlanganya uye.